Muzire ku graduation ndakati mudzati yakati ndanga vakanyorwa kunzizoni graduate student vavarehwe mangwana ivanjoo.
Sei makatora pfungwa yekuratidzira pachiitiko chakaita sezuva iro rekuti makupemberera kupedza zvikoro kwenyu?
Takaona kuti chekunyanya paira kana kupemberera zvakanga zviri ndifoni. Sezvo mushure mekunge tapedza pakutanga takatombozama kuti tichagewa mabasa tikwanise kubatsira vabereki muzvirarama. Asi takaona kuti mabasa akanga asingawaniki ende zve tangosvika kwatiri toga bati kune vazhinji vatodzidza navo. Saka takazongoita tsvarudzo tikati haa, sezvo ndonzi ndiri mukuru aimirira mastudenti ndiri nani kutoreda nhingi nemutungamiriri kuti tiudzewo mukuru wenyika kuti tichatora kuda semagirajuweti mabare. Rekoti kugirajuweta kwacho seremoni yacho yose aichareva zvainofanira kureva kuti rinofanira riri zuva rekupembera. Asi vanhu vakunge vachitochema kuti kwezvinotiai. Ndakanga ndiri mukuru wevadzidzi vose paunivhesiti yezimbabwe kubva gore rapfuura kusvika gore rino tapedza zvidzidzo zvedu zvetsana.
Makashungurudzwa here muri mumaoko evanochengetedza mutungamiri wenyika kanawo kumapurisa?
Haa, kungochisidzirwawo zvakanyanyanyika atakanga tine vanochengetedza mukuzunura. Hatava kumapurisa kuchisidzirwawo kurova kana kuti hatina kubudisa.
Imi makanga muri mumwe wevanhu vaigirajueta here nezuro?
Ndanga ndiri padoka revanhu vaigirajueta nezuro. Asi tozariipembera kuti tinogona kuiniwa masekusiko sedu nechitorambisa kuenderera mberi nechikoro zvakanga tazvi.